maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 22, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tongokurudzira kuti aidha vanombomira kuita maelections kana vaona kuti hazviti kuti vamire ngavachiita zvinhu zvekuti tidzivirire even vanovhota vasati vapinda polling station vaone kuva vachizvigadzikesa maoko kana kuisa masanitizers.
Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZesin rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kavirus ikako kana tumavhairasi itwotwo kunowanzoita kuti vanhu vangorwarirware zvakada kuita zvezvizviwadziwa zvemaflu-flu zvakangodaro.
Tine hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano nezvenyaya yechirwere checoronavirus ichi.
Isusu se Dynamos zvumushwira kuti aite zvakanaka akwanise kuti panotanga season anga kutamba bhora.
Mutambi wenhabvu weDynamos okuwara munjodzi yemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN ririkurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika kusvika dambudziko rechirwere checoronavirus icho charura pasi rose ragadziriswa. Izvi zvinotevera kushayikwa kwezvekudzivirirwa kwechirwere ichi pasarudzo dzakaitwa nezuro muchegutu dzikakundwa nebato rinopikisa reMDC. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZesin amai Ellen Dingane Kandororo vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo ndeyekuti sarudzo dzimbomira kuitwa.
Nezuro patakaongorora by-election yange iri kuchegutu takaona kuti panga pasina kuiswa ma-preventive measures pama-polling stations osati maviri, panga pasina masanitizers kana even mvura yekugeza maoko. Saka takanyora statement yedu yamasikati kana makaiona nezuro tichikurudzira vezeki kuti vamake sure kuti vanoita zvinhu izvozvi pana pechitwa sarudzo kana kutoti vambomira zvavo kuita mabielections kusvika chirwere ichi checorona chatekeshera pasi rose saka chakwanisa kukontainwa. Kana vaona kuti hazviti kuti vamire ngavachiita zvinhu zvekuti tidzivirire even vanovhota vasati vapinda polling station vaone kuva vachizvigadzikesa maoko kana kuisa masanitizers even iyo mapolling officials vezeki vachoonawo oso tuda kutiwo vadzivirirwewo nemapati agents nemaobservers vese. Saka ngavanogona kufarudza zvavanoda ivo kuti vaite edha kumbobamira kana kuti kuisa mapreventive measures.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wezeki amai Priscilla Chigumba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa kana mibvunzo yakavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi musarudzo dzakanzura dzekuchegutu idzi nhengo yaimiririra MDC vaRaise Machekera vakawana mavhoti 240, ukuwo nhengo yebato reZANU-PF vaProsper Mutongerwa vakawana mavhoti 174. Vachitaura mushure mekuziviswa kuti ndivo vainge vakunda, vaMachekera vanoti vanofara nechivimbo chavakapiwa nevagari vemuwadhi 2 kuti vabhizise ndima yakasiyiwa nevaimbo vekanzura mushakabvu memory banda avo vakashaya muna zvita gore rapera.
Bvunzo manyukunyuku yekuti takwanisa kudzosa wadhi 2 kuMDC Alliance kuburukidza nekushanda kukuru kwatakaita netriple C yemuchegutu neprovincial leadership yese nenational retsigiriro akatipa.
Vanotiwo sarudzo dzakafamba zvakanaka. Nhengo yeZANU-PF vamutongerwa vakatadza kusvika paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo, asi vaivamiririra musarudzo kana kuti election agent vaGive Mo Javangwe vanoti vakatambira zvakabuda musarudzo.
Election yafamba zvakanaka zvisina upoto, zvisina mutauro. Vomu tinotambira
patabvunza sachigaro weMDC mudunhu varaifo magunje kuti sei bato ravo richiti vakakunda musarudzo vanoti sarudzo dzinenge dzakachena, asi vakakundwa vanoti vanenge vabirwa. Vamagunje vanoti vakatomira mira kuti vasabirwe, vachiti sachigaro weZANU-PF aida kutaura nemukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC panzvimbo yaivhoterwa zvisinganzwisisike. Asi vaziyambe vanoramba mashoko aya vachiti vakashevedza nhengo yavo yaiongorora sarudzo.
My PC told me kuti pane mazita akanamirwa pabhodhi but pane maadress 3 ekunoton and I said it can't be. Sure. So I was reading. One of the MDC guys comes, he greets me, I greet him very friendly. And then solo shot me. Then I said, no, okay, I've seen. Can you call our polling agent so that I can find out how things are? Yeah. The polling agent comes, Amira Payanda Morris. This guy with MDC Arambari, because but I don't know you, don't know what I've ever demand and the polling agent. They got no excuse me. I need the prices in the polling agent with. Look Aramba Kupa. Let's move Kupa Panap. Takufamba Takwin, they come with their mop.
Kusvika pari nhasi, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yaita sarudzo dzemabyelection muparamende nemumakanzuru 21 kubva pakaitwa sarudzo nyika yose muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muChegutu, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti varikurudzira makanzura avo ose kuti asimbise mabasa ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Bato reMDC rakaparura svondo rapera chirongwa chinonzi Zimbabwe Lockout Coronavirus kana kuti Zimlock. VaChamisa vaburitsawo video vachikurudzira vanhu kuti vageze maoko nesipo sezvirikurudzirwa nemasangano akaita seWorld Health Organization kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muvideo iyi VaChamisa vakurudzirawo mutungamiri wenyika nevamwe vose vezvematongerwo enyika kuti vakurudzire veruzhinji kuti vaite utsanana zvikuru panyaya dzekugeza maoko. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata VaChamisa.
Chokutanga mahospitari kana kuti makliniki munzvimbo dzakasiyana siyana dzemakanzuro ngave akagadzirira uye anomhanya mhanya kuva mubishi rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka kuitira kuti vanhu vakakwatisa chirwere tikwanise kuchirapa, nekuti takaona kunana China, kunana Italy, kunana Denmark vari kutogomera, kunana South Africa asi uchapupu hwezvipatara zvakaisonaka zvine mishonga yechimanje manje nemishina yechimanje manje. Zvino yedi yakatsonga ine kwasi, ine urwere hwakadzama, mabhedha imwe haina makumbo, umwe zvipatara zvina mawindo. Saka tachida kuona nezvatinazvo pane chiri kuitwa here kumakanzuro hongu, zvingava zvinonetsa kuhurumende uko kumusoro kutendwa government asi local government ati ngazvimanyemanye ndo zvataida kuti zvivandudzwe.
Poitwa sei chaizvo?
Saka tatopa mashoko ekuti ngapaiswe mvura yakawanda panzvimbo dzinogara vazhinji, ngapasa nekuungana kwemapoka akakura, ngapavewo nemasanitaiza kana zvinoita zviuraye utachiwana zvichiiswa panzvimbo dzinenge dzine veruzhinji uye vanhu vakawanda. Tataura zvetikati nenyaya yenzvimbo dzinonzi maisolation centers kana nzvimbo dzinoiswa vanenge vascrinwa vakaonekwa kuti vabatwa neutachiwana nechirwere, panoda kuti pagadziriswe chimbi chimbi kuti vange vachionekwa kuti vabatsirikana here. Ndo zvimwe zvatatichivandudza nekujekesa. Ndosaka muchiona patakatarisira ipapa tiri kufara nekumanywa kwaitwa nemuharare zvinodaira kuti kubulawayo zvinoitwa saizvozvo kwana mutare pazvipatara kana kuti makirinika emakanziro zviri kugadzirwa saizvozvo.
Tanzwawo kuti mapa munyori wenyu anoona nezvenyaya dzeutano basa rekuita vanenge vachiita sei?
Basa ravo guru nderekuti vakumhanya mhanya vachiona kuti zvinhu zvakamira sei, vachiona kuti tive nekuziva kana kuti kawa kumangarwa kunenge kwaitwa kuti kuno kwaita dambudziko rakadai. Toda kuti kana paridzwa hwamanda tokurumidza kuti tese tiite chirikiriki kugadzirisa kudambudziko risatekeshera, nekuti rinofamba semoto kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Saka tioda kuti tikangoona pafungaira chiutsi totodzima moto usati waparadza matanda enyika kana kuparadza upenyu hwenyika.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Kutanga nhasi Studio 7 ichange ichikupai dzidziso yechirwere chapararira pasi rose checoronavirus, icho chiri kuuraya vanhu vakawanda. Chirwere ichi chakatangira kuChina uye chapararira zvakanyanya zvopakuti dzimwe nyika dzakaita seItaly dzitomborambidza vanhu kana kubuda panze chaiko. Chipatara cheJohns Hopkins University muAmerica chinoti vanhu zviuru mazana matatu vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemana vafa nekuda kwechirwere ichi. Mabhizimisi akawanda ari kumanikidzwa kuvhara kuti chirwere ichi chisapararire. Chipatara cheJohns Hopkins University chinoti muZimbabwe mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi. Muhurukuro yedu yesvondo rino tichange tichiita hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva. Nhasi tatanga nekuvabvunza kuti chii chaizvo chinonzi coronavirus.
Coronavirus chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakakita kamhuri kemavirus anonzi coronavirus. Kavirus ikako kana kuti mavirus itwotwo tinowanzoita kuti vanhu vangorwarirwari zvakada kuita zvidziwadziwa zvemaflu zvakangodaro. Mavirus iwo etingati emhuri iyo yemavirus akati wandei, asi pane nguva nenguva unonzwa pane mamwe matsva ane mazipa wamatsva. Ndo pakabva kubuda ino COVID-19 inew virus itsva pafamily yemavirus kana kuti mhuri yemavirus iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO ichitaura kuti yakunzi pandemic, vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavirus katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda wanda dzaanako. Saka pawakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro, ndopo wakabva wati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavhairasi katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva esaya, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya inganzi akawanda wanda mavirus acho, mhuri yemavirus aya. Asi aka wachingo mavirus acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19 kakatotenderei pamberi, nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kukakatanga kuChina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibhowa vakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti maflufu twetinosiita tii hatiwanzokudaro, toka kuti siyanei kacho. Asi maira nekuti munonge chinzwe chii zvakada kuti fananei, unonzwa munhu ari kukotsora kotsora, ari kuhosira hosira, uya akunzwa kunga akutadza kunga kufema zvakanakanaka, nekuti munhu dzakavharavhara, zvakada kuti fananei.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare. Musakanganwe kuteerera imwe hurukuro yedu naDr. Mahomva mangwana. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwa
Kwazwai muri Zimbabwe. Ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navafame wadzai vesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Tichikurukura pamusoro pezvechirwere checoronavirus. Viki rapfuura takanzwa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti pari zvino hazvisi pamutemo kuti vanhu vanodarika zana kana kuti 100 vasangane panguva imwe chete. Saka tabata vawadzai kuti vatudzewo maondora avo kuti danho rakatorwa nemutungamiriri wenyika vari kuruonawo sei. Vawadzai ndino mugamuchirai muchirongwa chedu makadii henyu mukoma?
Ndakafara mukoma makadiwo.
Aiwa tiri vapenyu. Vawadzai takaona mutungamiriri wenyika vachitora danho rekuti hapachabvumidzwa magatherings evanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Makaritambira sei danho iri?
Aiwa danho iri tinoritambira sevanhu vanotengesa mumigwagwa. Hatipo kukonzeresa kupararira kwezvirwere. Chirwere ichi ndofunga vanhu vese vanoziva kuti chapararira nyika yese ende chakonzeresa kufa kwevanhu vakawanda pasi rese. Saka isusu semavhenda ibasawo redu rokumeka shuwa kuti tinobatsira patinokwanisa kubatsira, but tinotarisirawo kuti tinge tichiwana information yakazara kuhurumende nemakanzuro. Zvinenge zvichirevei paushando hwedu, zvinenge zvichirevei patinoshandira, tichabatsirwa sei nehurumende kuti pange pane utsanana.
Mungati danho iri rakatorwa nehurumende richakanganisa nzira yamunoita business renyu?
Obviously zvichaaffecta maprofit, zvichaaffecta mabusiness edu semavhenda. But tichitarisa kuudhamu hwedambudziko ratinaro, ndinofunga zvinhu zvatinogona kutora kuitira kuti tigadzirise dambudziko ratakasangana naro senyika. Zvisingarevi kuti isu hatisi kuda kurarama. Hurumende painenge ichipa mamedhas akaita sewaya inge ichibudisawo pachena kuti isusu semainformal traders tinokwanisa here kuti tinge tichiramba tichitengesa, even kuri kuti manumbers odzitswa, but ndezvi toda kuziva kuti hurumende iri kuzviita sei kuti tikwanise kuramba tichirarama.
Takaona kambani yeEconet vachiisa mabezin ekugeza maoko, chinangwa chiri chekukurudzira kuti vanhu vageze maoko avo. Nemaondero enyu danho iri riri kubatsira here vanhu vari pasi pesangano renyu sezvo vazhinji vachishandira madhorobha?
Danho rinobatsira ende toda kutotorawo mukana uno, ndinotenda nemukana wemasoti paimini kuti titende vanhu veEconet nechirongwa chavakaunza ichocho. Isusu seboka reVSET tine urongwawo hwatiri kulonja mazuva maviri matatu ari kuteera, yatiri kuti isusu so comprehensive informal sector COVID response plan and decision. Chinangwa chedu ndechekuzivisa mamembers edu kuti titobatsirana sei nemaauthority, tobatsirana sei kuti tigadzise dambudziko ratinarote sei.
Aiwa takunzwai vawadzai, sezvo nguva yadyanana ndachikumbira kuti mumubva mangoudzawo mhuri yeZimbabwe kuti imi munobatika sei sezvo mambo wonyatsotsanangura mukati sesangano makatarisira kutanga chirongwa chichange chichidzidzisa vanhu kuti vanofanira kuita sei kuitira kuti nyaya yecoronavirus idzivirirwe.
Mahofisi edu ari panumber 5 Wembley Crescent kuEastleigh. Tine vamiriri vedu vanowanikwa munzvimbo dzose, matauni ese, Harare, Bulawayo, Gweru, Mafingo, vatinokwanisa kuti tilinge navo kana vanhu vakauya pamaofisi edu ipapo. Tichange futi tichifamba nharaunda mumataundi muri kushandira mavhenda tichipa infomesheni iyoyo kuti munobatani kana masangana nedambudziko panguva yamunenge muri muchishanda.
Aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Samuel, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Hatinotendawo nemukana wamatipa kuti titaure nemhuri yeZimbabwe.
Muri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nhasi muchirongwa tanga tina vaSamuel Wadzai vesangano reVSET tichibata nyaya yezvechirwere checoronavirus. Tichange tichiendera mberi nenyaya iyi nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, icho chinotanga na 8 chichipera na 9 pm. Tine urombo muri yeZimbabwe kuti hatisikwanisa kukupai chirongwa ichi semazuva ose, saka mukana wekutifonera kuti mupinde muchirongwa hapana. Asi kana muchikutipawo maonero enyu, titumirei mavoice
notes pa WhatsApp pa number zinoti +1 202 465 0318. Tichamashandisa pa chirongwa The Connection. Muno kwanisa undibata pa Twitter ne pa Instagram at BigMike3 BigMyke3. Ndiyo username yangu. Muri ya Zimbabwe nguwa ndiyo ya jiganana. Katisangane ne mswe chipiri pa chirongwa The Connection. Anokoneka ine mfaro Dini Maikove. Muri ya Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo kwapera vhiki rimwe chete, chikwata cheTaliban muAfghanistan chati chakunda chikwata cheIslamic State mudunhu rekuna. America inoti haina chivimbo chekuti chikwata ichi chakundwa zvachose, ichiti chokwadi ndechekuti hachisina simba rakawanda mudunhu iri, asi chichirimo munzvimbo dzekumaruwa kunyanya. Chikwata cheTaliban chinoti hachisi kuda varwi veISIS munyika iyi. Nyika dzakawanda muAfrica dzawirwa nedambudziko rechirwere checoronavirus. Asi Rwanda ndiyo nyika yekutanga muAfrica kuudza vanhu vayo kuti vagare mudzimba vasingaende kumabasa kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu vanosvika churu chimwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Manero akanaka vatereri. Ndini Tanonoka Wande ndichikutambira nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Sesvondo rapera, nhasi tiri kutarisa chitendero cheIslam tichipedzisa hurukuro yedu naSheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nekuvabvunza pamusoro pemitemo yechitendero cheIslam yesharia, uye kana vanhu muZimbabwe vachitambira mitemo iyi sezvavanoita kune zvimwe zvitendero.
Kana tichiti sharia kungoreva gwara rekufamba pariri ratirego rinenge rakabva kuna Mwari. Gwara rakabva kuna Mwari iri harina kubvira rakachinja. Kana tichitora kubva kumaprofita, kuvakamisi vakatanga kuuya kubva kunguva dzaana Noa, ana Abrahamu, vana Mozisi, vese mitemo yavaingodzidzisa iyoyo ndiyo inonzi sharia. Dambudziko rinoitika nderekuti vanhu vanosiya zvavanzi naMwari, torai izvi zvifambai nenzira iyi, voda kuteedzera zvavo zvemuhana dzavo, voda kufamba nezvavanoda ivo kwete zvinoda Mwari. Chinonzi kutenda kuita kuda kwaMwari. Kana munhu uri pakuzvipira nekuzvidukupisa pana Mwari, hapana chinofanira kukuomera pakutora mutemo waMwari kuuyisa mukurarama kwako. Semuenzaniso, pamutemo waMwari panotaurwa kuti anenge aba akabatwa nemurayiro woko. Mitemo yakapiwa naMwari yekuti zvikaitika kaviri katatu izvozvo vanhu vakaziva kuti izvi zvindinosara ndisisina ruoko. Kana kuka kunopera, izvozvi tiri kutambura pano panyika, kana muno munyika yeZimbabwe, tiri kutambura umbavha hwakawandisa, uye vanhu vari kuchema nenyaya yehuori umbavha hwese ihwohwo. Mutemo waMwari ukanzi ndaushande, umbavha hunopera. Saka mutemo waMwari hapana paunoshatira vanhu. Asi isusu tisu tinoda kusarudza zvedu isusu zvisiri zvaMwari, zvinobva zvatishatira upenyu hwedu horamba kufamba. Sezvatiri kuona imo munyika medu muZimbabwe imomo, kuti zvino hazvisi kufamba nekuti takabva pagwara ratakapiwa naMwari kuti tinge tichirarama pariri.
Mungade kuti chii kuvanhu veZimbabwe vakaterera chirongwa chino?
Chandinongoda kutaura inini kuvanhu veZimbabwe ndezvekuti zvese zvinenge zvichitinetsa minduro iri pakuti ngatidzokei pakurarama pagwara raMwari. Uye isusu tikatarisa kunze uku munoona vanhu vachizvisana. Isusu ngatisatore kurwisana kuri kuitika kunze uku, tokuunza muno, toenderera mberi nehondo dzisiri dzedu, tozvitorera ipapo, totanga kurovana tichitemana. azina zazine kipa pundu jezuzizu. Katina ngonda ndike kuti mkurara makwedu ngatirara ne murunyararo, ngatipari zei na uru wayeru nyararo, uye pakuita kwa tino ita ngati zivei mwari. Chema kuna iye mwari. Izu zineza kuti isusu mwana zedu tinge tine rinyararu wakazara. Nekuti zeze zuri kuti neta izuzi. Inyaye kuti kugadzirifika kwazo. Ngati ngo zogei panzira ya mwari. Uwe oti mkandiro na kutawura. Ndeje kuti mkawona mungawe mma social media. Vanu waruku ruvengo ruku wandisa. Ivi ni mnyaje zutendero. Kunzi ma Kristu ma Muslimu nevamo zvakatena chiana vanongo venganirana nyaya kuti uya kuna matachitendero chake uya kuna matachitendero chake vanhu vachingokakavadzana saka ruvenge rwuro ndoratinenge kuti aiwa ngatidzidzanei inini ndiri Muslimu ndodzidza zvechikristu kana zvechihindu kana zvechijudha nevavo vezvitendero zvingavadzene zveislamu kuti tirwisisani tigone kugashirana zvakanaka mukurarama. Mwari vanotaurira muchapter number 16 verse 125 yemuQuran kuti kana muchidedzera kunzira yaMwari ude ila sabili rabbika bil hikma dedzai zvine hungwaru kunzira yaMwari kana kwene zvamunoda kutaura nevanhu moita walmauidhati hasana nemhari dzeyakanaka nemashoko akanaka mashoko ekuvata naivavo mashoko ndinoda kuti ndikumbire kuna Mwari musiki kuti vave vanotipawo simba ne mudziye rudo vajare muhana dzedu tese senyika tidanane uye tirarame murunyararo. Amen.
Nedzidzo yatapiwa naSheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka uye muite zvamunoudzwa nevezveutano mazuva ano takatarisana nechirwere cheCOVID-19. Ishe ave nemi.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, mutambi wechikwata cheDynamos Patson Jaure aita njodzi yemugwagwa nhasi mangwanani uye abva aendeswa kuchipatara. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wechikwata cheDynamos Vatinashe Farao.
Kurwadziwa nezvaitika kuti anotambira chikwata chedu akuwara mushure mekunge motokari yanga arikufamba naye aita tsaona. Mapurisa ari mubishi rekutsvagurudza kuona kuti chichaitika, kuti chingave chakonzeresa dambudziko rakadai. Isusu seDynamos tinomushuvira kuti aite zvakanaka, akwanise kuti panotanga season anga akutamba bhora, aite zvaanoziya zvekutamba bhora zvoita kuti vatsigiri vedu vaone mufaro.
Njodzi yaitikira kupi uye nguvai?
Tise mukati mekutsvagurudza kuti tione kuti tikwanise kubudisa information yakanyatsokwana. Asi tinonase kuti haasi achepa njodzi yakakura sereke.
Mungazi kuti ari kuchipatara chipi pari zvino?
Ari pachipatara cheparirenyati.
Mutauriri wechikwata cheDynamos Vatinashe Farao vari parunare muHarare. Nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZESIN rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vatatu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe. Mutambi wenhabvu weDynamos Patson Jaure okubara munjodzi yemumugwagwa nasi mangwanani. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu mangwana mangwanani. Nokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA ndebele.